Vashitaura nevatsigiri vavo paUnity L Hall kuchitungwiza nhasi vachangirai vakurudzira vatsigiri vavo kuti vatore matanho akasimba maererano nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika vachiti hapana inofurira irere. Vatsvangirai vati kuratidzira uku mukupedzisira kwako panofanira kuitwa sarudzo dziri pachena dzinoitwa mushure mekugadzirisa miteme yose inobata sarudzo munyika.
Vanhu vemuno muZimbabwe taane chirwere chokuuya pamiting. MDC iri kuitei? MDC iri kutiitira chii? Koimi muri kuita chii? Aiwaka, ngatimboitai frank to each other. Who is MDC? Ndiani munhu ari kudzvanyirirwa? Tisuka? And what are we going to do about it? I asked you up. Ndakabvunza vamwe afana tikatodizwa two things, action and election. But action haizi endei kuaction, hakuna zvinhu zvakadaro. We have to organize ourselves because tisu tiri kurwadziwa mazwe, tisu tiri kurwadziwa shuwashuwa tikakundwa navanhu kwachienda mbuya hamunyare.
Zvataurwa navatsvangirai izvi zvatsinirwa nomumwe mugari wemuchitungwiza makare vaAlbert Murahwa.
Ya, zvinenge zvine musoro panguva dzinoidzi nekuti vanhu vari kutambudzika ende zvinoita seunge hurumende yeZANUPF ndoyega iri kutonga pasina hurumende yemubatanidzwa. Saka vanhu kuti vanyatsonzwika kuti zvinhu zviri kuvanetsa, mari dzaakushayikwa, mabasa, vanhu vari kudzingwa, vanhu vari kutambudzika magariro, vanhu vanotofanira kutomirira vobatana votanga kuita zvinhu pachezvavo, kwete kumirira kana utungamiri chaivo kuti izvo utange kutungamira ivo vachiteera kumashure. Vanhu ngavatizivise hurumende yavo uye nemapato ese kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye zvinhu zvinoda kugadziriswa nenguva yokukasika.
Vatsvangirai vati vanhu vazhinji munyika vari kunhonga svosve nemuromo zvikuru sei vari kupiwa mari dzepenjeni dzavanoti dzakafanana nemutero wembwa. Vatiwo vanhu vasiri kupiwa mari dzavo dzenasa vanofanira kufambira mari idzi kuti vadzipihwe.
Munhu wese, mushandi wese munyika muno anga ari panasa, nasa which is a pension arrangement. Saka hatizivi kuti circumstance yavo yakamira sei, but munhu wese for the last 30 or so years, for the last 20 years as far as I can see, is that anga ari panasa. Mari yacho haina kuwanda zvayo, but nasa provided for everyone to be on some form of pension. So and that protection inofanira kuto follow up. Mozoonawo vamwe vakuru vakutarisei kuti pension yenyu yenasa yakaenda kupi, kana kuti yekambani yenyu yamaisenzera yakaenda kupi.
Vatsvangirai vari kutenderera nenyika yose vachinzwa pfungwa dzevatsigiri vavo nemamiriro akaita zvinhu munyika uye vachivaudza gwara riri kutorwa nebato ravo. Nhasi vatsvangirai vanga vachifamba nemunyori mubato ravo vaDouglas Monzora, mutevedzeri wasachigaro webato iri vaMorgan Komichi, pamwe nenhengo dzekomiti yepamusoro yebato ravo yeNational Executive vaEddie Cross pamwe navaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.